manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 23/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutevedzeri uyu vachiwenga vanga vasina ndiyo zvakanaka vanga vane nguva yakatirebei. Vasiri munyika yeZimbabwe vachirapwa vari kuChina. Saka zvingangoitairo zvazvine tarifire kuti mutungamiri wenyika nemamwe makurukota hurumende vaizoenda vachinomugatira. Kuri kuratidza rufaro rwavo nekusimbisa kudzoka mumwe wavo anga ane nguva yakatirebei asiri mukati menyika
vanhu vakawanda vanokatyamadzwa nekusatambirwa zvine mutsindo kudzoka munyika kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga avo vanga vachirapwa kuChina kwemwedzi mina
ichokwadi kutaura kwatiri kuita kunoku wamasaurauro ari mukati mechirongo paRare Central Police Station wasungwa muHarare mukati muzuva ranhasi
mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kunoku Studio 7 iri muWashington DC Vanhu vakawanda vanoti vashamisika zvikuru kuona mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vachisvika panhandare yendege muHarare pasina vakuru vakuru muhurumende vachivachingamidza. Vachiwenga vakaenda kunorapwa kuChina mushure mekunge vamborapwa muSouth Africa muna Chikunguru. Kienda kwavo kuChina kunorapwa kwakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachiwenga vakasimuka kubva kuBeijing nezuro nenguva dza 3:46 p.m. vachishandisa ndege yeBeijing Airlines flight number BGBJN099 iri yemhando yeBoeing 737. Ndege iyi yakambomira pachitsuwa cheMale icho chiri kumahombe kombe kweIndia ikazosimuka nenguva dza 10:55 p.m. ichisvika muHarare na 2:40 a.m. nhasi mangwanani. Veruzhinji vaona vhidhiyo yekusvika kwavachivenga vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru kuona pasina vakuru vakuru vaenda kunotambira mumwe wavo uyo anga achirwara. Pavhidhiyo iri kutenderera pasocial media vachivenga havanoonekwa vachiburuka mundege vachibva vachingamidzwa nemumwe mukuru mukuru kumuzinda weChina muZimbabwe. Hapana makurukota aonekwa achitambira vachiwenga kanawo mudzimai wavo amai Mary Chiwenga havana kuonekwa vachigamuchira murume wavo izvo zvasiya kudzoka kwavachiwenga kuine mibvunzo yakawanda zvikuru. Studio 7 yaedza kunzwa kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Asi vatatu ava vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi vaMangwana vatumira vhidhiyo paTwitter yavo vachiratidza vachiwenga vachisangana navamunangagwa kuhofisi yavo asi vachiwenga vanga vakapfeka sutu yakasiyana neyavasvika vakapfeka panhandare yendege. Mukuzeya nezvekusvika kwavachiwenga tabata nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu kuti tinzwewo maonero avo.
Kazhinji hadzo hazvitarisirwe kuti mutungamiriri wenyika anogashira mutevedzeri wake nekuti mutevedzeri ndiye anotonogashira mukuru. Asi tikada kuongorora nhoroondo yenyaya iyi tinoona kuti mutevedzeri uyu vachiwenga vanga vasina ndiyo zvakanaka vanga vane nguva yakatirebei vasiri munyika yeZimbabwe vachirapwa vari kuChina. Saka zvingangodairo zvazvine tarisire kuti mutungamiriri wenyika nemamwe makurukota ehurumende vaizoenda vachinomugashira kuri kuratidza rufaro rwavo nekusimbisa kudzoka mumwe wavo anga ane nguva yakati rebei asiri mukati menyika. Asi chatinozivawo ndechekuti vatiwenga pavanga vasipo mubato rezanu PF nemuhurumende makange matotanga zvowezvowo yekuti riyani achatora chigaro chavo. Kune vazhinji vanga vachitarisira kuti vatiwenga havasi kuzopora kuti vadzoke kuzoenderera mberi nebasa ravo vari mutevedzero womutungamiriri wenyika.
Vakawanda vamukundu vari kubvunzawo kuti sei vakuru vekumuzinda wechina muzimbabwe vari ivo vagamuchira vachiwenga pavasvika paairport pasina makurukota makuru emuhurumende yezimbabwe.
Zvinokashamadza kuti tevedzeri womiriri wenyika yechina munyika yezimbabwe ndiye anogasira vachiwenga. Zvingangodaro nekuti ndivo vanga vachivarapa, pamwe vari kumboratidzawo kufara kwavo senyika yechina inge ichirapa vachiwenga. Asi hazvinyanyotarisirwe kuti zviitike pasina vamwe vemuno munyika kana kuti vene vemunhu vaka miro ipapo vachibatirana pamwe chete navo. Asi tikatarisa kumashure tinoona kuti masondo maviri apfuura nyika yechina yainge inakakutagutsikana nemafambisirwo ari kuitwa basa mukare munyika yezimbabwe. Chekutanga munorangarira kuti vane mari yavakapa yekugadziriswa kwenhenderi yendege yerobert w mugabe airport. Mari iyi haina kufambiswa zvakanaka. Vamutuli nyube pavakataurawo pamusoro pemari dzichashandiswa nenyika mukati megore rakutanga vechina vakahavana kuratidza kufara nemari dzinonzi hadzina kunyatsoburiswa zvakanaka. Kanaka zvinoratidza sekuti pamwe nyika yechina inogona kunge yakutora divi kati nemakakatanwa ari mukati nezanup.
Tiri kuona zvakare vamukundu kuti mudzimai wavachiwenga haana kuonekwa ari panhandare ipapa. Zvinoratidzei kune ruzhinji rwezimbabwe?
Hazviburi sechimiro chakanaka nekuti vanhu taitarisira kuti mhuri yavo kunyanya mudzimai anga aripo. Asi guhu ranga rakubudawo nderekuti maichiwenga vakange vadzoswa kubva kuchina kwaive nemurume wavo. Hatizivi kuti kudzoswa uku kwaive kusawirirana kwamurume nemudzimai here kana utano kusafara kwakuripo kune airwara. Saka tichange tichionawo mazuva atopera kuti mhuri ichange yakamira sei pamusoro pechimiro chiripo. Asi tiri kuoneka zvechekuti panenge pane kusagadzikana kwakati wandei zvinongangobata nzirawo nemhuri iyoyo nekuti kutarisa kwavazhinji ndekuti adzimai vemunhu ari kurwara vanga varipo vachigashira murume wavo vachifara kuti murume wavo adzoka. Saka tichaona mazuva anotera kuti nyaya iyi ichange ichifambiswa sei.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muhurumende Vanik Mangwana vatumira vhidhiyo paTwitter iri kuonekwa vamunangagwa vachimbundirana navachiwenga vachiratidza kuti pane kufara. Asi vanhu vari kuzobvunza zvakare kuti kana vamunangagwa vanga vachiziva kuti vachiwenga vari kudzoka sei kusina kunge kwaenda vanhu kunovatambira kunhandare yendege pavasvika mangwanani anhasi.
Ndikati maburitsirwo akuitwa mashoko navamangwana akwakuda kurwisa guhu riri kutenderera panyaya dzese dzatataura mashure edu. Kazhinji kacho kana vanhu munhu achinogasirana nemurwere muri mukati memusha hazvisi zvinhu zvingazosere zvichiburitswa mumapepanhau zvingaburitswe mumasocial media mumatwitter pamwe ingangoitawo news yekuti mutungamiriri wenyika azonoona mutevedzeri wake. Asi kuburitswa kwazvaitwa kunenge kwakuda kuedza kugadzirisa mashoko ari kunetsa ruzhinji rwevanhu kuti kudzoka kwavachiwenga kunorevei mukati mezvematongerwo enyika mukati mekubatana kana kusabatana kwebato rezanup. Saka ndinoona sekunge Vanik Mangwana vaakuda kuedza kugadzirisa guhu razara mumasocial media.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashuti mukundu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare. Gweta ravo vaDoug Coulthard vanonzi vasungwawo apo vanga vaenda kunopa vaMasaraure chikafu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vava neruzivo nezvekusungwa kwavaMasaraure sezvo vanga vasiri muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kubata gweta ranzi riri kumirira vaMasaraure vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere kuti tinzwe zvaitika.
Ichokwadi kutaura kwatiri kuita kuno kuhamasaura ure vari mukati metirongo paHarare Central Police Station yatori chajosiye muHarare vasungwa muHarare mukati muzuva ranhasi.
Vamasaraure vasungirwei nhai vachere?
Chasungirwa vamasaraure panguva ino hachisati chakunyanyozikanwa, asi tinofungira kuti vamasaraure vanhu vavasunga vanhu vanga vachivatevera, nekuti mumazuva mashoma apfuura vanga vari kutaura zvekuti pane vanhu vavati kubvisa vari kuvatevera nemotokari yavo. Asi nhasi pavanga vari mukati meguta reHarare vachibatsira mudzimai wavo kupaka motokari yavo, ndobva vavatorwa nevanhu vazhinjimapurisa wabvunza kuti dambudziko rataita nderei wakanzaiwa.
Vamasaraure vakachengeterwa kupi nemapurisa kutaura kuno?
Kutaura kuno vamasaraure vakachengeterwa paHarare Central Police Station iya inonzi chajokisi kana tiri muguta reHarare, vaiswa mukati metirongo ikoko.
Vati vakwanisa here kuwana rubatsiro rwemagweta kwavari kuHarare Central?
Vakwanisa kuwana gweta, asi gweta racho rabva rabatwa zvekare rikaitwa muchirongo umomo. Gweta iranga ranga vaunzira rabva rabatwa zvekare, saka Zimbabwe neyazo Human Rights yazoendesa rimwe gweta zvekare rinova rinonzi vaJeremiah Bhamu vari ikoko kutaura kuno, vari mubishi munomu kumhanya mhanya kuda kuona kuti zvakamira sei, asi vari kuvharidzirwa panguva ino kuti vasangane nawo.
Saka vamasaraure vangatarisirwa kumiswa rini pamberi pematare?
Kana kuri kunzi vamasaraure vane mhosva yavachanjwa nayo pamutemo wavanenge vachitarisirwa kumisa musi wemuvhuro, nekuti nhasi weekend mangwana matare dzimhosva haavhure, asi isu tinase sangano romira varayiridzi tinoona kuti zvese zviri kuita imbunyikidzo yekuda kushungurudza munhu yatinoti victimization yekuda kwebasa raanonge achishanda akamirira vashandi muZimbabwe.
Imi sesangano muri kutora sei kusungwa kwaitwa vamasaraure nemapurisa uku?
Isu sesangano rinomirira varayiridzi wese vemumaruwa tiri kuti vamasaraure havana mhosva yavainayo, nekudaro tiri kupa shoko iri kumapurisa eZimbabwe kuti wawanike wachavarilisa. Wakatadza kuita izvozvo, isu sevashandi tichange chimira zvekare, uye vachazosunga vashandi wese. Hatiri kuzvitambira zvaitika, uye tinokurudzira hurumende nevakavapamba wese vanova mapurisa kuti vange vachivaburisa panguva ino.
Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakamiswa pamberi peDare neZuro muFrancistown kuBotswana zvichipomerwa mhosva yekupinda munyika iyi zvisiri pamutemo uye kuchera goridhe pamugodhi wakavharwa uri pedyo nedhorobha iri. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vamutulisi Sebanda avo vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vamiswa pamberi peDare nemumwe wavo vaLovemo Ndlovu. Muchuchisi munyaya iyi vaCharles Mbengwa vaudza Dare kuti vaviri ava vakapinda muBotswana zvisiri pamutemo vachishandisa nzvimbo iri pedyo nemusha weMatsilojo uyo uri makiromita makumi matanhatu kumabvazuva edhorobha reFrancistown. Pamhosva yechipiri iri kupomerwa vaviri ava, vaMbengwa vaudza Dare kuti musi wa20 Mbudzi gore rino vasibandana vaNdlovu vakawanikwa vachichera zvisina mvumo goridhe pamugodhi weOld Rainbow uyo wakavharwa. Vaviri ava avo vanga vakamiswa pamberi pemajistrate Muzvare Kose Makobo vari kumirira kupera kwenyaya yavo vari muusungwa sezvo vasina magwaro ekufambisa akakwana. Vasibandana vaNdlovu vari kutarisirwa kudzoka kuzomiswa pamberi peDare musi wa12 zvita gore rino. Vaviri ava vakawanikwa vaine mhosva vanogona kukandwa mujeri kwamakore asingadariki 10 kana kubvisiswa mari isingadariki chiuru chemapura emuBotswana. Zvichakadaro, mapurisa emunyika iyi anoti akasunga zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa zvinosvika zviuru zvinomwe kubva musi wa1 Mbudzi kusvika pari zvino. Chirongwa ichi chinosanganisira mapanzi ese enyika iyi anoona nekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwerunyararo munyika iyi kubva musi wa1 Mbudzi kusvika musi wa31 zvita gore rega rega. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi zvinobvumirana kuti mamiriro ezvinhu asina kunaka munyika ndiwo ari kuita kuti vanhu vawanikwe vari mumatambudziko aya. VaProsper Muzarengi vaudza Studio 7 kuti namo iyo yapfunya chisero muZimbabwe ndiyo iri kuita kuti vanhu vatsvage chinovararamisa mune dzimwe nyika.
Asusenu sisi tunashamisa kuti vanhu vazobatwa vari mu foreign land vachiita gold panning or illegal mining. Nekuda kwekuti munhu anenge achitraya nepaanokwanisa kuti araramise mhuri yake. Nekuti kumashure kwaari kubva hazvigone kuti adzokere nekuda kwechimiro chiriko.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Selina Sibanda vanoti vamwe vari kuwanikwa vapara mhosva nekusaziva uye kusamira zvakanaka kweupfumi munyika.
Vamwe vanhu vanenge vachiita maybe nekusaziva, vamwe vanenge vachitsvakawo kurarama vasingazivi kuti vari kutotyora mutemo.
VaSimon Dambaza waunza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvazorwa madhaka nevagari venyika iyi vanovatuma kunokorokoza vachipiwa mari dziri pasi.
Malocals, vantu vanotora vanhu vekunze vazobesa kumaina, because mostly maforeigners vanoza kumaina, saka veloka vanenge vachiopinda pasi underground. So vaende apa kudana vanhu vekunze maybe kusouth Zimbabwe, Zambia, or DRC, Mozambique vamainira. So by that end of the day anozosungwa munhu anobatwa ari mugomba.
Gore rakapera Botswana yakadzosera zvizvarwa zveZimbabwe zviuru gumi nezvisere izvo zvanga zvapinda munyika iyi zvisina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwa yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Comfort Dondo vanogara imo muno muAmerica kuMinneapolis, asi vane zvirongwa zvekushanda nemadzimai ari muno nekumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti sangano ravo rinonzi chii uyezve rakatanga rini, rinoita nezvei.
Ini ndinoitwa Comfort Dondo. Organization yedu inonzi Pumulani African Women Against Violence. Tiri based muno muUnited States of America, asi takatotanga kulaunch mamwe maprograms kuAfrica. Nekuti tinobva kuZimbabwe, so ndoda kuti basa redu ringe richiita kuno kudiaspora, asi tisingatanganawo kumusha. Organization yedu yakatangwa 2017, ndini founding executive director wayo.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange sangano renyu iri?
Ndakaitangawo ndasangana nematambudziko iwaya domestic violence muupenyu hwangu. Ndinoda kuzokubatsira madzimai vanogona kunge vari kuenda through domestic violence, or vanogona kunge vakaenda through some kind of abuse vachiri vana, asi havana kuita se havana kuona solution, kana maybe vakangozvisiya zvakadaro vasina kuwana kurapiwa pamwoyo pavo. Ndo mabasa atiri kuita iwayo muorganization yedu.
Muri kuona pane madzimai nevasikana vakawanda here vari kuuya kwamuri vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko aya?
Muorganization yedu kubvira pakatanga 2017 ndingati ndofunga tawana madzimai anodarika kana kuma 2000, uyezve avasingori vekuZimbabwe chete kana vari kungori kudiaspora. Madzimai akawanda tosangana navo pama social media, vana Facebook ivava vamwe vanotonyora muFacebook account kuti ndiri kuita nedambudziko rakadai, pamwe mumwe anenge atori kana kumasvingo, asi ndiri kunoko kusangana nemadzimai akawanda nedambudziko iri, uyezve idambudziko rakatekeshera pasi rese, asi munharaunda yedu yemaAfricans idambudziko rakanyanyisisa. Nekuti tine chivanhu chedu chekuti hautauri zvinoitika mumba mako, haufani kutaura. Saka inini kutsanangura kwandiita nyaya yangu pese pandoshanda nemadzimai, ndofunga kunoita kuti vanzwe kusununguka kutaura neni, vanzwe kusununguka kutaurawo nyaya yavo. Saka ya tirikusangana nemadzimai akawanda chaizvo, vakawandisa. Chishuwo changu kuti mumwe musi ofisi yedu ivharwe kuti hapasisina dambudziko iroro, nekuti idambudziko rakanyanya. Ndotarisawo kana mucommunity yedu, Zimbabwean community yedu, ndakanyautarisa kana kuUK, tiri kuona zviri kuitika, madzimai ari kurayiwa zvakanyanya. Saka idambudziko ratinofanira kuti tirambe tichitaura nezvaro.
Timbotipaiwo nhoroondo yedambudziko renyu kuitira kuti kune vamwewo madzimai vakatarisana naro pari zvino vanoziva kuti aiwa imi makapunyuka uyezve kune kundiso kupedzisira uku.
Ini dambudziko rakandiwira ndatove muno muAmerica semunhu wechitema, ndakarorwawo nemunhu wemuno munyika muno. Ndakabatwa nekusaziva system, kuti system kutori nemalawyers, kune zvinhu zvaigona kundibatsira. Saka ndakaoneka ndichiramba ndiri mudambudziko iroro nguva yakareba, zvinova zvinhu zvakandikanganisa kana pautano hwangu. Pandakazokwanisa kuzowana rubatsiro, ndingati ndotenda Mwari kuti handina kuzorasira neupenyu hwangu zvakaita kunehama neshamwari dzatinoziva munharaunda medu dzakarasira neupenyu. Asi idambudziko rekuti rinokukanganisa kusvika pamwongo weutano hwako. Vanhu vanotombokuziva vanongova kuti umboriani. Dambudziko iri parakandiwira ndinongotenda umwari kuti rakandiwira asi ndakava nekuwana kupona. Ndakaenda on a healing journey for almost 5 years. Saka ndakuudza madzimai, ndakuudza madzikoma angu, madzinin'ina angu vari kuteerera iko zvino izwi rangu kuti hapana shame kana wawirwa nedambudziko iri. Rinowira vanhu vane mari, vasina mari, vachena, vechiasian, vechiafrica, rinowira munhu wese. Idambudziko rekuti ukawirwa naro tsvaga munhu wokutaura naye, tsvaga munhu wokutaura naye waunozwa kuti unotrust. Nekuti vakadzi vakawanda vanoti toda kugarira vana, asi ukagarira vana iwewe usiri usekubatwa zvakanaka munharaunda iyoyo, dzimweni dzenguva vana unopasa on gift iyoyo yeabuse nekuti vanofungwa ndo zvitori normal izvozvo. Saka kuti zvipere mageneration anotevera, iwe samai unofanira kumira woti ndinofanira kuona ruponeso rwangu. I need to find my own healing. And also ndorama nichirepita kuti inini chakandibatsira ndechekuti ndakatangotaura nezvenyaya yangu ndikabvisa shame. Nekuti madzimai anoenda through sexual violence, domestic violence, vanowanzonyararidzwa nenyaya yeshame. Tinoexperience a lot of shame mucommunity. Culture yedu inoti single mom yokupa shame, so unopedzisira wangonyarara. Asi regai nditi pese pandosheya nyaya yangu inini ndorealiza kuti apasisina shame nekuti ndini ndinotaura nyaya yangu.
Aiwa, tinokutendai muzvare Comfort Dondo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemazuva 16 ekuyeuchidzana pamwe nekucherechedza kushata kana kuipa kwenyaya dzekushungurudzana mudzimba, inganzi muchirungu 16 days of activism against gender-based violence. Ichi chiitiko chinoitwa gore roga roga uye chinotanga musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zviita 25 November kusvika 10 December, vanhu vachicherechedza huipi hwekushungurudzana mudzimba. Murukuru yedu tabata sachigaro wesangano revanhurume repadare vaJona Gokova. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru vaJonga Kandimiri.
VaGokova, nhasi tiri kuda kutarisa nezvemazuva 16 kuyeuchidzana pamwe nekudzidzisana nyaya dzekuipa kwemhirizhonga yemudzimba kana kuipa kwemhirizhonga yemudzimba inonzi 16 days of activism against gender-based violence. Chinhu chinoitwa gore negore, zvii zvamungataura pamusoro peurongwa uhu?
Isu tinokurudzira urongwa ihwohwu hurambe huripo. Sepadare tiri boka revarume rinoona kushungurudzwa kwoitwa madzimai nevarume endichitsvaga kuti toupedza sei. Saka chirongwa ichochi toona chichitibatsira kusimudzira ndangariro yeuipi hwekurova madzimai nekushungurudza madzimai nevanasikana. And tinofunga kuti isisu varume tine basa ratinofanira kubata kuti tipedze izvozvi, because pese panonzi mukadzi arohwa toziva kuti murume ndiye anenge arohwa. Pese panonzi mwana arepwa toziva kuti murume ndiye anenge arepa. Saka tine tarisiro yekuti chirongwa icho chikaramba chiripo gore negore chinogona kupedza dambudziko ratinaro.
Asika vaGokova, vamwe vanoti kaive kare kekuti vanhurume ndo vainyanyopomerwa mhosva dzese dzinonzi dzine chekuita nekushungurudzwa kwevanhu, nekuti varume vakanga vasingataurewo kuti vari kushungurudzwa mudzimba umu. Asi iye zvino kwaane vamwe vaakubudawo pachena vachishungurudzwa, zvii zvamungataura?
Ivavo tinovakurudzirawo kuti vataure pamusoro pe zvavanenge vaona nezvavanzwa pamusoro pemirizhomba yakadai. Saka tinotarisira isusu kuti varume vanenge vapinda panjodzi yakadai ngavataurewo pamusoro pekuti zvii zviri kuitika kwavari. Isisu hatikungoti chete varume ndovakaita, tiutarisawo kuti tine nyaya dzatinowana dzemhirizhomba inokonzereswa nekusagadzikana mudzimba, pamwe zvichikonzereswawo nemadzimai. Hatizvirambe izvozvo kuti madzimai vari kukonzeresawo, but chati kutaura ndechekuti madzimai nevarume vanofanira kubatana kupedza mhirizhonga.
Pane shanduko here iri kuonekwawo vagokowa kubva paitwa zvirongwa zvakaita saizvozvo zvekuyeuchidza vanhu nekudzidzisa vanhu huipi hwenyaya yemhirizhonga mudzimba?
Isu toshanda nevarume, tiri kuona kuti varume vakawanda vari kufarira chirongwa chatinacho chekuti varume tatasaririra panyaya iyoyi yekudziviridza mhirizhonga mudzimba nemunharaunda. Nekuti iko varume isu tikunzi tikukonzeresa, but also takusimuka neuwandu hwedu kuti tava kudzivirisa kukonzeresa kuripo. Saka I think shanduko iri kuoneka vanga vari isolated. 60 days of activism hatinayo. Vavariro yedu ndeyekuti tiite urongwa hwekuenda pane varume. Hakuna kumira kuti varume vaika kwatiri, toenda pavari totaura nenyaya yacho toona kuti tobatsirana sei.
Dingindira regore rino rakanyanyonangana nenyaya dzechibharo kana yatingati rap. Muri kuonawo dambudziko iri rakakura sei muZimbabwe?
Hamuno rakakura zvekuti tiritori nedambudziko rakakura rekuti harisi dambudziko rekuti tinotiro in 3 months time renge rapera, because rovha kwakasiyana siyana. But zvese izvozvezvo zvazvisingataurwe pamusoro pazvo, but iko zvino izvi takutaura pamusoro pazvo openly. Tinotenda vajonga kandimiri nevatereri vedu. I hope kuti tinowana chatinodzidza kubva panhoroondo yatinayo nhasi.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Blawai Chiefs 3, Chicken Inn 1, Harare City 0, Yada 2. Mangwana Kurufaro Stadium, Black Rhinos iri kutamba neNgezi Platinum. Mushowe Stars iri kutamba neTel 1 kuTrojan Mine. Wange iri kusangana neHerendals kuwange kwakare. Triangle iri kutamba neZPC Kariba muGibo Stadium. Highlanders iri kutamba neManika Diamonds muBaba Fields. Chapungu iri kusanganawo neFC Platinum kuAscott Stadium. Mutambo mukuru weCapes United neDynamos uri kutambwa mangwana kuNational Sports Stadium. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda vanokatyamadzwa zvikuru nekusatambirwa zvine mutsindo kudzoka munyika kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga, avo vanga vachirapwa kuChina kwemwedzi mina. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.